Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Chiwabvu 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pakucherechedza zuva revashandi. America yobatsira vechidiki munyika munyaya dzemabasa. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya dzeuori muAfrica. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revashandi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti kodzero dzevashandi dzinofanira kuremekedzwa. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avatura kunyika nhasi vari kumuzinda wavo weState House muHarare, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati kodzero dzemushandi dzinofanira kuremekedzwa.
Government remains committed to facilitate an ecosystem that ensures the effective protection of workers from all acts of exploitation. All entities are called upon to protect and promote the rights of our workers through responsible and ethical business practices.
Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions raitawo gungano kugwanzura stadium muHarare. Vachitaura nezvezuva iri, mutungamiri wesangano reZCTU Amai Florence Taruinga vaudza Studio 7 kuti
tiri kuda kuramba tichikomekedza kuti pange pane kutaurirana kwevashandi, kwemaemployer nekwegovernment. Pane polisi ipi neipi zvayo ichange ichinzi iri kuda kuizwa, nekuti kana tichitaura maringe neemari, kana vanhu vasina kutenda nekuziva kuti zvakamboitika makore apfuura patiri pari zvino, zvichafamba sei tichienda mberi? Nekuti tiri kungoramba tichidzokera tiri kumashure sevashandi kuti pari kuitwa mapolicies aya. Vashandi ndio vari kungoramba variwo vari kuramba vachishandisa zviri kunzi ndizvo zvinofanira kunge zvichishandiswa, karenzi inenge yanzi ndiyo iripo. Asi hazvisi kuenderana zvekare nezviri kuwanikwa zviri pagiraundi. Maemployer ari kuramba achitengesa nemari yekuAmerica. Mabhizimusi ari kuramba achitengesa nemari kuAmerica.
Ukuwo rimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions raitawo mhemberero kwaJopa kuChipinge Manicaland munhandare yeWomen's Grounds. Rimwe sangano revashandi reFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU raitawo gungano raro muHarare nhasi. Tabata mumwe wevatungamiri wesangano iri vaObert Masaraure.
Nyaya yecollective bargaining inonyanyokosha kuvashandi vemupublic sector, nenyaya yekuti kunyange zvazvo zvichisungirwa neconstitution kuti tiinjoye kodzero iyoyo, tiri kuinyimwa nemushandiri. Zvaita kuti vashandi vehurumende kusanganisira maticha vatambire mari iri pasi pasi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vatiwo:
Nhasi uno izuva ravashandi pasi rese. Vashandi vachitarisa hondo dzavakarwa kubva kupera kwe19th century kusvika nhasi uno. Asi vashandi vemuZimbabwe nhasi uno vari kuchema kuyaura kwavari kuita nenzara nokuti nzara yakatanda vara sorunyemba mudzimba dzavashandi muZimbabwe, zvikuru sei zvichitevera kuuya kwakaita hurumende yavamunangagwa.
Ero dzegore rino dziri kuitwa pasipedingindira rakanangana nekuti vanhu vakwanise kushanda pasina kusangana nenjodzi pamabasa. Panguva iyo paine zvakawanda zvashanduka mumabasa, kana kuti ensuring safety and health at work in a changing climate. Zvichakadaro, vashandi vakawanda varatidzira nhasi mumaguta akasiyana-siyana anosanganisira Indonesia, anosanganisira ekuIndonesia, Philippines, South Korea neTaiwan, vachiti vanoda kuwedzerwa mari uye kuti upenyu hwavo husaiswe panjodzi kana vari pamabasa. Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Sangano revechidiki reHozi Innovator rinotsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe rinoti rapedza kudzidzisa mabasa vechidiki vanosvika mazana matatu mumaguta anoti Harare, Gweru, Mutare neBulawayo. Hozi Innovators iri kushandawo neEdufree yekuEswatini neJacobstone Institute for Youth Entrepreneurship yepaUniversity of Iowa kuAmerica. Vamwe vechidiki ava vachadzidziswawo pamadande mutande. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mumwe wevatungamiri veHozi Innovators vamunyaradzi Shumba Mhini.
Chirongwa chedu patakatanga muHarare taive nedonzvo rekudzidzisa vechidiki vanosvika 120 kumaprovinces amareva eHarare, Mutare, Gweru neBulawayo. Asi nekuda kwekuti chirongwa chedu chafamba zvakanaka, takazopedzisira tava kutodzidzisa vechidiki vakasvika 137. Tiri kufara nemafambiro azviri kuita. KuHarare kwakahwina ainzi Simba Rashe Masamba anogadzira magas ion, akaenda mune zvimwe zvirongwa mushure mezvidzidzo zvedu akakwanisa kuita number 3 pachirongwa ichocho. KwaMutare takaitawo basa kukahwina anonzi Precious anogadzira maruva epepa anochengetedza environment. KuGweru tichishanda neZHI tinotenda kwakakwanisa kubatsirwa anonzi Shelter akawana mushina wekusonesa neveZHI.
Vechidiki ivo pamanga muchienda kumadhorobha aya vagamuchira sei chirongwa ichi?
Chirongwa chedu chagamuchirwa zvinofadza. Zvinoratidza kuti vechidiki vakawanda vari kutanga mabhizimisi avo, kana kuti vanenge vaine shuwiro dzekutanga mabhizimisi asi vanenge vasina ruzivo. Tinotenda nerutsigiro rwatawana even through neve US Embassy vakaita kuti tikwanise kupa zvidzidzo izvi pasina muripo.
Makatarisira kunge muchidzidzisa vamwe vechidiki vangani?
So zvirongwa zvedu ticharamba tichienderera nazvo mumwedzi uno waMay. Tichange tave kuzviita online. Kubvira patavhura maapplication edu paFacebook, so far tatowana vechidiki vanosvika 150 applicants vaapplya pachirongwa chedu. Tikutarisira kunge tichidzidzisa vechidiki vanosvika 300.
Vanga vari vamunyaradzi Shumba Mhini, mumwe wevatungamiri vesangano revechidiki reHozi Innovators vari parunhare muHarare, naTaboka Ncube weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reGreen Light International Trust kana kuti GIT rakapa zvipo kune vakaremara mumasvingo, izvo zvakatambirwa nemufaro nevakaremara ava. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Urongwa uhu hwakaitirwa pamasvingo Civic Center pasi pedingindira rakanangana nekuunza nyemwerero pazviso zevakaremara, kana kuti put a smile. Mukuru anoona nezvemabasa musangano reGlit vatawanda makwira miti vakati
donzvo redu isisi nderekuti tikwanise kutransforma upenyu hwavanhu vakaremara kuti vakwanisewo kuita zvinhu zvavanga vasingakwanisa kuita, kuparticipata kumaprograms emucommunity, kuenda kumachurches, kuendawo kumusangano.
Vanhu vakaremara ava vakapiwa mawheelchair, svimbo chena dzekufambisa dzinoshandiswa nevasingaoni, mabhaibheri eBraille nezvimwe. Mumwe akawana rubatsiro mwana waAmai Gladys Maringire.
kuda vanhu ve Green Labour National Trust vakandipira Williams ya wheelchair.
Mumwewo wevakaona rubatsiro ndiva Felix Tarukwasha vekwa maungwa kwagutu avo vane gumbo rimwe chete vakatenda vapuwa madondoro matsva.
Ine hangu ndinotenda kuti ndabatsirwa nemacrutch andanga ndinawo achanga atosakara anga said kuti kana mudzimai wangu akuti mofamba nemakumba wa munoenderi munosvikeri.
Mukuru webasa musangano remasvingo Disabled Network MDN vapresent Jakarta avo vakabatsira mukuronga mutambo uyu vanoti vakaremara vazhinji havakwanise kutenga zvinoita kuti vaite mabasa avo nyore. Vakaremara vanoti nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvinonetsa kuti vakwanise kuunganidza mazana matatu emadhora ekutenga mawheelchair. Vachitaurawo vakamirira gurukota remasvingo vaEzra Chadzamira, mutevedzeri wemukuru webasa muhofisi yavo vaClarence Mateu, vakati hurumende inokudza masangano anoshanda navo kubatsira vakaremara vachiti nyika ine chinangwa chekusasiya kumashure ane nani zvake muzvirongwa zvebudiriro.
Hurumende yakatozviona kuti ivava vanhu vakatikoshera, saizvozvo yakaisira matagezi kuti munhu wese akaremara anga achifananawo nemunhu asina urema.
Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru wesangano reDisability Amalgamation Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti vanotenda zvikuru nerubatsiro urwu.
Asi tarisiro yedu heino tichasvika rini tichingouchira kungogamuchira? Shungu ndedzokuti hurumende ngai impawe vanhu vane madisability vave nemaprojects avo avanogona kuzvitengerawo madevices avo avanogona kushandisa.
Vachivanga vakurudzirawo vakaremara kuti vasasaririre pachafamba dare reparamende muvanhu richitora pfungwa dzavo pakugadzirwa kwebhiri repersons with disability iro riri kuda kuvandudza mutemo weDisabled Persons Act. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Masangano anongorora nyaya dzezveupfumi pamwe nevanorwisana neuori mumalawi vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise kukanganisika kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende. Gwaro rakaburitswa muna 2021 riri pamusoro pezvivakwa zvehurumende re2021 Malawi Assurance Report on Public Infrastructure Projects rinonongedza kuti uori hwakapararira mumapoka ose ehurumende yeMalawi. Nyanzvi dzemagariro evanhu pamwe nedzeupfumi dzakatokurudzira hurumende kuti ikurumidze kuita basa rekugadziridza mugwagwa uyu kana Malawi ichida kusimbisa mabasa ebudiriro yemagariro evanhu neupfumi. Makomba pamwe nekumwe kuparara kwemigwagwa zvatove magariro ezuva nezuva muvanhu vanogara mumaguta. Kunze kwekuve njodzi muvatyairi nevavanenge vakatakura, zvinoratidza chimwe chezvimhingamupinyi mubudiriro yenyika mune zvemagariro akanaka nezveupfumi. VaJack Gama, mugari wemuLilongwe, vanoti
the current condition of the road is increasing vehicle cost over time.
Mamiriro akaita mugwagwa ari kuwedzera kudhura kwedzimotokari nguva yekufamba uye kukonzera kukanganisika kwezvinenge zvakatakurwa.
Nyanzvi mune zveupfumi amai Betha Piri, vanove mukuru weMalawi Economic Justice Network, vanomira nerekuti kusamira zvakanaka kwemigwagwa kwakanganisa kukura kweupfumi.
If we do have a good road infrastructure, what it entails is that the social and economic development.
Kana tiine migwagwa yakanaka, zvazvinoreva ndezvekuti magariro evanhu neupfumi zvinobudirira zvakanyanya zviri nyore, nekuti migwagwa ine mukana wekusimudzira kutengeserana, kuvhurwa kwemisika mitsva nekukwezva vanotanga makambani nekusima mari dzavo vatsva.
Masangano anorwisana neuori ari kunongedza mukukanganiswa kuri muurongwa hwekutengwa kwezvinhu zvehurumende uhwo hunobvumidza chioko muhomwe, izvo zvinozobvumidza makambani anoita zvekuvaka asina unyanzvi kuti awaniswe mabasa makuru ekuvaka. Wawili Kambwandira, vanove mukuru weCenter for Social Accountability and Transparency, vanoti
we have seen contracts being awarded to individuals who do not have even a single machinery, a single company.
Tine mabasa ari kupiwa kuvanhuwo zvavo vasina kana muchina mumwe chete zvavo, vasina kana kambani. Takaonawo zvakare zvivakwa zviri pasi pezvinotarisirwa nekuti paive nekuwirirana pakati pevakuru muhurumende nevemakambani anoita zvekuvaka. Izvo zvinozokonzera kuti pavakwe zvivakwa zvinenge zvisina kusimba uye kunaka.
Vachipindura nyunyuto dziri kukura dzemamiriro emigwagwa yenyika, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nemabasa ehurumende vaJacob Hara vakavimbisa zvizvarwa zvemalawi kuti vari kugadzirisa nekukasika. Nekuda kwemamiriro akaita zvinhu, boka rinoona nezvezvivakwa reNational Construction Industry Council of Malawi kana kuti NCIC rakasimudzira maitiro aro ebasa mukuona kuti mabasa ari kuitwa pari zvino ari kuitwa nemazvo here. VaGerald Konje, mukuru weNational Construction Industry Council of Malawi, vanoti,
there are circumstances that lead to poor quality of infrastructure.
Pane mamiriro ezvinhu anoita kuti pavakwe zvivakwa zvisina kusimba, chimwe chacho huri huori. Mamwe mabasa akatokundikana kusimukira. Nzira yatanga nayo chirongwa yakundikana nechikare. Dzimwe nguva zvinokundikana pakutengwa kwezvinhu.
Gwaro reWorld Bank riri pamusoro penyaya dzemigwagwa re2023 World Bank Transport Infrastructure Sector Assessment Program rinoratidza kuti Malawi inoda mari inoita 1.5 trillion kwacha kana kuti $8.6 million mumari yekuAmerica yezvirongwa zvemigwagwa panosvika 2025 yakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika. Nyaya iyi yabva kuna chimwemwe padatha, mutoro wenhau weVOA News ari muLilongwe kuMalawi. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeKenya waWilliam Ruto vatumira mauto kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika yavo kuti anobatsira vanhu vakatarisana nedambudziko remafashamo emvura. Vanhu 156 nevapfumbamwe vafa munyika iyi nekuda kwemafashamo aya kubva mwedzi wapera. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muFrance vaStéphane Séjourné vari muCairo nhasi kuedza kukurudzira kuti paitwe chibvumirano chekumbomisa hondo pakati peIsrael neHamas muGaza. Vari kutariswa kuenda kuLebanon, Saudi Arabia neIsrael. MuEgypt ndimo muri kuitirwa nhaurirano dzekuedza kumisa hondo dzichitungamirwa neAmerica, Egypt neQatar. Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7 tiri muWashington DC. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Ndaita kamubvunzo kadiki zvako pagovernment kuti ko vane mabhondi ekudhaya aya ekare kare vanoita sei sezvo vamabudisa maziga. Tina ana sekuru, unovaziva ana sekuru kuti vanochengeta mabhondi vanosungirira paZambia. Saka voita sei, muchafamba muchikonekita here kana kuti vanondochinjiswa opuwa mazigere kana kuti zvatovharana ukoko kumamisha ukoko.
Ndangoti ndipewo muonero wangu panhau yenamari nyuwani yatanga kutenderera nhasi munyika. Muonero wandinoitavo imari inogona kungosenza hayo kwemazuva maviri matatu. Zvobva zvaparara zvakadaro. Takambozviona zvakamboitika makore apfuura, dzimwe mari dzichinzi dzabviswa mazere, kukamboya mabhiera cheki, kukambonzi taunza magoldi koini, kukambonzi taunza chino mabhondi. Ike zvine zvavakushedzera kuti taane mazigi. Saka inongori strategy yekubira varombo, kana varombo vasisina vasara vasisina chinhu muhomwe, then ivobva vozobudisa zvezvimwe. Ndatenda.
Ndinoda zvangungotaurawo nichipa muono wangu pamusoro pemabielection akadarika kuitika nesaturday yadarika iyi. Izvi zvabuda pachena kuvana vose weZimbabwe zvake. Unongovonavo neune pfungwa dzokuona kuti opposition chayo chayo ndeipi. zvabuda pachena kuradza pachena kuti chinonzi opposition muZimbabwe ndichamisa chete. Vamwe vose ava vanongozvidira zvavo mari, hapana kana maopposition inombovapa. Vanongozvidira mari chete, kungoti kwavangu hakune mari chete ndokuvanomanya vachiinda.
Pakadzingwa vamugabe vachiwenga vaifanira kudzosera masimba kuvanhu petwa maelection. Vanhu vachivengwa vachiwenga akabva ashandisa bhreni dzake dzokuti munangagwa achidzoka utongi. Chiwenga ipapo ndopaakabvaisa. Ndinobvumirana nemi munhara mataura kuti Chiwenga aifanira kudzosera masimba kuvanhu veta maelection. Mai Chiwenga akabva ati muED chidzoka, ike zvino haachadi kubva pachigaro. Zvavakataurirana Chiwenga tsvo vazvisiya. Mabhondi vari kuti hafani kutenga fuel, hafani kutenga kwese kumapasipoti, havamadi mabhondi. Saka unofunga kuti imari here? Imari here yavasingabvumi kumafuel kwacho.
Nhasi ndiri kuda kumbomira sechipanga mazano chamunangagwa. Chokutanga chaanoda kuti azive ndechekuti kubva zvaakatanga kutonga kwete kutungamirira, chii chimwe chinhu chaakamboita chakachinjawo kutaridza kuti munhu ari kutungamirire nyika? Vamwe dzimwe nyika dziri kuita zvinobudirira, vamwe vane zvavari kuita kupinza vana vadiki mabasa, kugadzirisa upfumi, kugadzirisa zvinonetsa vakuru nevadiki mukati mokurarama, kuraramisa vanhu panzara. Asi zvamunangagwa ndiri kushaya kuti ane pfungwa dzipi naana Chivhaya vakavo, haukwanisi kutonga shamwari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare namba iyi +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mutauriri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kuyambira veruzhinji kuti vaedze kukwira motokari kana mabhazi anofamba zviri pamutemo panguva yezororo revashandi iro riri kucherechedzwa nhasi munyika, sezvo vamwe vari kusangana nenjodzi dzekubirwa kana kubhinywa nemakoronyera. VaGoliati vakurudzira vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo revashandi. Tichiri panyaya yezuva revashandi, mapurisa akurudzirawo veruzhinji vanga vachienda kunocherechedza zuva iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuti vange vachienda kunzvimbo idzi vasingaratidziri kana kuita toyi-toyi sezvo izvi zvisiri pamutemo. Mapurisa azivisa izvi kuburikidza nedandemutande reX iro raimbozivikanwa nekunzi Twitter. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya iyi.
Dziro yedu isu sePassenger Association ndeyekuti veruzhinji vanofanira kukwira mabhazi ane nhamba tsvuku pachena, nemuchovha ine nhamba tsvuku pachena, uye zvakare nemateksi ane nhamba tsvuku pachena. Vasangokwire chero mota dzavanenge vawana pamugwagwa vachida kumhanya. Vanhu vakawanda veruzhinji vari kubirwa mari namakororo kurwiswa, nemakororo kubhinywa kana kuurayiwa nemakororo vachinge vakwira chero motikari tikuti vanhu ngavaite sarudzi yakanaka yokwira nemabhazi yokwira mabhazi nemichovha nemataxi aripo zviri pamutemo kana vari parwendo vachienda kwavanenge vachienda kana vada kuvari panzendo pfupi vanokwanisa kukwirawo futi mataxi kana kuti michovha dzine namba tsvuku pachena vanhu vakawanda vari kungoita sarudzi yongokwira chero chavanenge vangoona chero motikari dzingatenderwe kutakura veruzhinji.
Chii chakakoshera kuti vanhu vakwire mota kana mabhazi anofamba zviri pamutemo panguva ino yezororo revashandi?
Izvi nenjodzi kwavari zvikuru, saka tatsaona hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachiwana kubva kumakambani einsurance, nekuti mota dzisingatenderwe kutakura veruzhinji imota dzine mayellow plates akanyorwa nezvisviba. Idzo mota dzadzitenderwe kutakura veruzhinji zvichiita basa rekubhadharisa. Vanhu vanofanira kungoziziva kuti zvine njodzi kwavari kana pavanenge vaita tsaona hapana rubatsiro rwavanokwanisa kunge vachiwana kubva kuhurumende kana kumainsurance kana vachinge vasangana nedambudziko.
Vanenge vaine matambudziko avari kusangana nawo pamigwagwa vanokubatai sei?
Tinokumbira kuti vanhu vange vachitizivisawo panhamba dzedu dze 0712 334 330, kuti kwakati hakuna michovha kungave kusina mugwagwa. Tinoda kuziva zvakare nzvimbo dzisina mugwagwa, idzo nzvimbo vanhu vanodhurirwa nemichovha, kuti tinge chizivisowo iwe hurumende kuti nzvimbo yakati inoda kunge ichigadzirwa chimbi chimbi.
Mutauriri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliat vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo vechidiki vakawanda muAmerica vachiti zvaive nani dai paine mumwe ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunze kwava Joe Biden veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party. Asi pane vaviri ava ndiani ari kutsigirwa nevechidiki? Tanonoka Wande anotipa nyaya inotevera.
Pakukwikwidzana kwevarume vaviri vanonzi vakwegura nevakawanda muAmerica, pane mibvunzo kubva kune vakawanda kuti utano hwavo hunovabvumira here kuti vakwanise kutungamira pasina matambudziko. Izvi zviri kubva kune vechidiki kunyanya. Mumwe ane mafungiro akadai ndiDesmond Kaga.
Kana maRepublicans nemaDemocrats akatipa mumwe wokuvhotera, anokodzera kuvhotera, ndipo pandichaenda kunovhota.
Ongororo yakaitwa nesangano rePew Research svondorapera inoratidza kuti vechidiki zvikamu makumi manomwe nemashanu kubva muzana, kana kuti 75% vari pasi pemakore makumi matatu vanoda kubvisa vaTrump navaBiden kudai vaine simba racho. Asi pavaviri ava ndiani ari kutsigirwa nevechidiki kunyanya? Nyaya yekodzero dzemadzimai ndiyo iri kupa kuti Francesca Paniello ati anotsigira vaBiden. Nyaya yokukwanisa kubvisa nhumbu iyi uye kuti mbanje ibvumidzwe kuputwa zviri pamutemo inenge ichivhoterwavo muna mbudzi kuFlorida. Izvi zviri kupa kuti vechidiki vakaita saJD Dinofrio vati vachanovhotera maDemocrats. Vechidiki vane mukana wakakura wekuti vakwanise kuva nechekuita neutungamiri hwedunhu reFlorida. Tiri kuona kuti nyaya dzekodzero dzemadzimai nedzokuputa mbanje zviri pamutemo dzakakosha kune vechidiki. Kune vamwe vechidiki vari kuti havasi kutsigira vaBiden nokuda kwedanho ravo rekutsigira Israel muhondo iri muGaza. Asi mumwe wevechidiki Eliana Stein ane maonero akasiyana.
Right now for me one of the most important things is continued support for Israel.
Ini ndinofunga kuti kutsigira Israel kwakakosha. Nekudaro ndinotenda zvikuru zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden zvekuramba vachitsigira Israel.
Vechidiki vari kutsigira vaTrump vanosanganisira Brianna Bonilla wekuWisconsin.
I'll go to the bars wearing a Trump 2024 hat and I get weird looks.
Semuenzaniso ndikaenda kubhawa ndakapfeka nguwani ine mufananidzo wavaTrump. Vanhu vanotonditarisa sekunge ndinopenga, asi izvi ndazvijaira.
Vatsigiri vaTrump vechidiki vanoti vajaira kuti vamwe vezera ravo vanovabvunzisisa nezvedanho iri vachivashora sematauriro aIsaiah Turner.
Ndinomboedza kutaura nevanhu vasingatsigiri vaTrump, asi unongonzwa vachiti bva pano, handichadi zvekutaura newe. Saka ndinofunga kuti iri ndiro dambudziko guru vanhu.
Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mwina Chris Gande.
Soku isikati.